zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kugara muguta vari kuita mabasa emaoko mukuwandawo kwavari kuita. Pane mamwe mabasa ari kuzobatikikawo ari kukonzera zvinhu zvamuri kuona zvakaita sekuwanda kwemoto. Vanhu vanoita zvinhu zviri kunze kwemutemo vachishandisa simba kuvamwe vanhu vachitapa pekushandisa vangadaro vari vanhu vanenge vane chigupu chavo chinenge chichiintimidita vanhu chatingati chigupu chatingati pachirungu mavigilante sort of. Ukaita anodai tinenge takutoona moto wakawanda zvikumba zvikusiya zvo zvakonzerwa nevanhu vanga vanga vane yatingati kopa waya yavanga vachipisa kubvisa muinorepa kopa waya iyayo. Saka moto iwowo ndo wazoenda kunopisa motokari yatanga kupisawo dzimwe dzienda dzakadaro. Saka kazhinji tiri kuona mabasa emaoko anenge asina kurongeka ari kukonzeresa.
Department yeFire Brigade vari pasi pehurumende here kana kuti vari pasi pekanzuro?
Vari pasi pekanzuro.
Vari kumiramirawo zvakadii mukubatsiridza muri kutsva moto?
Information yandawana ndeyekuti vari kumiramira chaizvo chaizvo kudzimura moto. Kushanda kwavo kunodipenda nenguva yavanenge vafonerwa kuti huyai munodzima moto uri pakati. For example, kuGlenview vakafonerwa around about quarter to three. Then vakasvika 15 minutes according to time yandatumirwa panapa.